Isisu kana vezimra vachitaura kuti kune vamwe vange vasingabhadhari mutero, especially vakuru vakuru, vangava vane zvikundla kunyaya dzematongero enyika. Because nguva yapfuura taona kuti vanhu vezimra vaingomhanyisa varombo, vaigotarisira kuti mari inotorwa kune vaya vasina mari, vanhu vanoshupika. Taona maorganization akati wandei anoedza kuchengeta kana kuti kuti mabasa ave aripo, anoemploya vanhu vakati wandei. Taona vamwe vachikanishirwa maaccounts avo, makampani achivharwa. Asi vakuru vasingabhadhari, kana uri connected, uri well connected, taona kuti vanhu ivavo vamwe vacho vanounza zvinhu mukati penyika. Zvinhu zvacho zvavanounza, makampanies avo haabhadhari mutero, makontena avo haabhadhari mutero. Isisu tine nhengo dzedu dziri kuzimra, zvinototaura kuti kune vakuru vasingabhadhari. Asi kana pane urongwa yekuti munhu wese ngatibhadharei zvakafanana, chinhu chakatonaka. Tirikutarisira kuti kana maefforts akadaro angaenderera pamberi, zvinoreva kuti hurumende ichatoraisa mari yekukwanisa kubhadhara zvainofanira kubhadhara.
Tinonzwawo zimura iri kutaura kuti huwandu hwemari hwakawedzera nenyayawo yekuti vari kurwisa nenyaya dzeuori, pamwe chetewo nekushandiswa kwemari dzemumhepo idzi, atingati mobile money kana electronic money. Imiwo munootiwo nemaonero iwaya?
Chinosiyana pamaonero nyaya yekuti transaction taxi inobata nevanhu vanenge vasina mari. Vakawanda vanoziziva kuti muZimbabwe pane encouragement yokuti vanhu ngavashandise vanoiti pachirungu plastic money, nekushayika kwemari. Saka tinoshandisa electronic money or electronic transfers, mafoni, makompyuta, kufambisa nyaya dzemari. Asi kana takutokuti ikoko ndiko kwakutobva mari yakati wandei, tinenge takutosiyana nehurumende. Because hatisi kutarisira kuti nekushayika kwemari topiwa punishment yokuti waita kutoshandisa iyo plastic money. Iyo hurumende ichiencourage vanhu kuti ngavashandise plastic money.
Tichitarisawo mashandisirwo anezoitwa mari idzodzi dzinenge dzaunganidzwa nezimura, munoonawo dzichishandiswa zvinemwero here?
Hazvishandisi nenzira yainotifadza isisu. Tingatarisa maningi kana vehurumende vachiti vanoita basa ravo rokubuda kunze kwenyika uko. Tinoona vanobuda vari makambani, ndege inotoenda yakatozara chaiyo vanhu. Tinenge tisingashuwa kuti vanhu ivavo vanenge vane basa vanenge vachiita here pavanoenda ikoko. Saka vachingotaura nenyaya yematrips ehurumende, vakawanda vehurumende vanenge vachienda kunogara kuzvipatara vachirapiwa. Isisu varombo toenda kupare renyata. Neime mari inondoshandiswa kumakampeni nemusangano. Pakushandisa chaiwa hatisukuwirana. Tikupfungidzira kuti kune vamwe vanenge vachitora mari isingafani kuva ichishandiswa yehurumende, achishandisa nenzira isiriyo. Saka pakushandisa kwemari hatisi kubvumirana nazvo